Misoro yenauza nhasi, China, chikumi 14, 2018. Mchivirengerwa neni, Evans Zininga. Ndiri mu Washington, D.C. Mtungamiriri we ZANU PF la Emerson Mnangagwa, mtungamiriri we MDC Alliance la Nelson Chamisa, mtungamiriri we MDCT Muzare Tokozani Kupe, mtungamiriri we People's Rainbow Coalition Amai Joyce Mujuru, mtungamiriri we Build Zimbabwe Alliance la Noah Manyika, muimbi Brian Muteki nevamwe vanonyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vaimbore gurukota rezvemigodhi uye vari hama yava Robert Mugabe vaWalter Chidhakwa vanonyoresa kukwikwidza vakazvimiririra kuzvimba South kumashonaland West, ukuwo vaWebster Shamu veZANU PF vanonyoresa kukwikwidza chigaro chemumiriri weChegutu East zvichitevera kubuda kwaita vavenge saimusengi musarudzo iyi mushure mekunyengererwa kuti vaite izvi navaPhilip Chiyangwa. Muzvare Jesse Majome vanonyoresa kukwikwidza muHarare West vakazvimiririra, umo vachakweshana namuzvare Johanna Mamombe veMDCT yavachamisa. Muimbi Hosaya Chipanga anonyoresa kukwikwidza akazvimiririra munzvimbo yeChikanga kudanga mvura kwaMutare, iyo ine vamwe vanoti vaProsper Museyami veMDCT navaIsao Mupfumi veZANU PF. Bhora Musango kumasvingo, uko nhengo dzeZANU PF dzakakundwa musarudzo dzinonyoresawo kukwikwidza musarudzo, ukuwo MDC Alliance ichitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa, izvo zvaita kuti mapato anyorese vanhu vavo zvisinei nechibvumirano chekusakwikwidzana musarudzo. Zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka muBulawayo, uko MDC Alliance inoona vanhu vebato rimwe chete vachinyoresa kukwikwidza muBulawayo Central. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kwaitwa mazita evanhu kunomination court munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.